standing committee haina kuzogara nokuti kune vatungamiri vakati kuti vasipo vari kuita mabasa. Temuenzaniso president wedu ari mushishi yekusangana nevanhu ma district members muno muHarare. Nezuro president wedu vanga vari kubudiriro, nhasi vari kuzororo kuHighfield kunova kwatiri kutoenda izvozvi kwavari kusangana nema members eparty kuma district. Asi musangano wataita nhasi musangano weinformation committee yeparty inova committee inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato redu. Ine zvisungo zvakati kuti zvayaita committee iyoyo zvaichaendesa kumberi, asi chikurukuru committee yedu yanyanya kutarisisa nyaya yokuti vanhu vazhinji vari kungoenda kumapepa vachitaura nezvemusangano zvinova zviri kukanganisa mamembers kana taakuda kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka sungano yataita ndeyokuti vanhu ngavarege kuva vari vatauriri vebato wakawanda wanda, pave nevatauriri vakasarudzwa chete. Somuenzaniso kuti kuno kunational munhu anofanira kutaura nezvemashoko eparty neposition yeparty ndispokesperson weparty, zvimwe chete zvokumaprovinces maspokesperson ekumaprovinces nekumadistrict, kwete kuti munhu paafungira ongoenda kupepa otaura akamirira musangano, nokuti zvakadaro zvinokanganisa vanhu vedu kuti vanyatsoziva kuti chii chiri kuitika mumusangano medu. Chatatarisa futi ndechokuti toda kuti tinyatsokugadzirisa nyaya yokuti Zimbabwe yofambiswa sei, nokuti zviri pachena kuti Zimbabwe yaakudzoka zvakare kuupenyu hwokutambudzika wari munhapwa hwehurumende yezanup f.
Tichiona chisungo chatorwa nekomiti yenyu inoona nezvekufambiswa kwemashoko ichi, hachisi kuzenge chichimbunyikidza here kodzero dzenhengo dzenyu?
Kwete, haisi kodzero yemunhu wese kuti aite spokesperson. Ndosaka mapato achivhotera kuti kunoita mutauriri umwe chete webato. Zvinoitirwa kuti vanhu vawane meseji imwe chete, kwete meseji dzakawanda wanda.
Pane vamwe vari kutiwo musangano wanhasi iwoyu unogona kunge wakundikana kuenderera mberi nenyaya yekusawirirana pamashoko ari kubva kune dzimwe nhengo dzenyu pamusoro pekushandura utungamiri hwebato. Munoti
kwete, nyaya iripo yeutungamiri yakagadziriswa ikapera kare kare. Vatsvangirai vakataura pachavo sapresidendi vakati havasi kuzodzvinyirira vanhu vanoda kutaura nezveutungamiri. Saka munhu anoda kutaura nezveutungamiri ari munhu weMPC anobvumirwa. Asi nyaya iripo ndeyokuti tinoda kutaura nezveutungamiri weMDC, isu mamembers eMDC tiri pachezvedu tega. Saka iyi inyaya yemupati, haizi nyaya yekukurukura navamwe vanhu vasiri vanhu vepati.